Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZESA yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. ZESA iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau, kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura neStudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru weZESA vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Makambani mazhinji anenge akumanikitswa kushandisa majenerators. Ongoro yetakaita inoratidza kuti mutengo wekwati yegenerator tiitasa per kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inochajiwa neZESA.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anonge akutadzirizo produce. Nekuti makosti wayo haazo hakwanisi kuhamika. Takaona ime retailer, retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on a professional ground. Last year, la Furat, nakashanisa maliters 80, shika 33,000 liters. Magetsi anga achirina maswachi iwayo. Takaona rigoreni vashanisa about 3 million liters, kubva pa 37,000 liters. Tikazo hii multiply marema liters yue 3 million liters. Kurewa wati supermarket hii yaka shambisa $4.5 million cost yema gates. Yema generator mamma kushanta diesel. Tiskawi ringi marepairs and maintenance yema generators. Saka unita sige profit yachu kana uri kambani. Kumining sector, tuliku ntoguchi, wane manosu tabaka itadu for $500 million. Sarafi yaku dishuguri zanje kuti last year, zane PF yaku yedakuma election in the opposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino gara ZESA yaratara kuti yafa yabuda repairs maintenance kuyazofa sei yakavhurwa last year panenguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere, nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakaitonokera Colgate. Magetsi has it's not a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atinawo agadzirwa naSmith kuma1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende kati wapinda muhurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuuya, tiri kuinzwa. Mvura yekukareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzi hakuna kumera zvakanaka, taifanira kungovidzivaka kuti mvura yedu ichapesera yashoma. hatina chitambo juna baka. Saka ari gadiri siki do andata utawa na parifin. Endi kuti gadiri ni azima gizi. Kuti zoni chana ma gizi. Chumbo ti nasa ona ingi besa chacha. Unu mara ya kawana. Chumbo ti amuka teta rumpura kanaka ilu maski awe mungu kumbako. Adi mungu kumbako. Yotu na 5 years.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura fari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavaka sarudzwa kekutanga kutungamira nyika vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mukuziya nezvekukosha kwakaita misangano yakadai, tabata gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati democracy yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afawa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibato office yakasiyo zvakanaka, ende office inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over nava Biden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anovawo vaTrump. Ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amataurayo anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikova Trump musi wa20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions arasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo. But tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokwawo achida kuappointawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake senew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, ende zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya? Sarudzo dzakaitwa musi wa5 mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nangu yedu takazoona kuti pamaelections akapfuurapo pakaita senge pakanga pakuda kuta senge pakuda kuta dambudziko. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwinda down. Ende kana pane mapolitiswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvavanenge vachiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugunununa kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pe40 to 50 kana kuti between 40 ne50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. Nyaya yekuratidzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu reSADC kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kunotengesewa, vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuro yavo, kana kuti makambani anogona kurasirwa futi nekuti vanhu vakanga vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mabhodha afurwe, zvinogona kukanganisa futi zvoupfumi.
Asi semaonero enyu, SADC inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu ichinhu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanofanira kuti SADC haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorerana pasi vanozvitevedzera. Saka naizvozvo hazvizonyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mutemo sematevedzero aNFAMPITI.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka, ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri veSADC vazhinji vanhu vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro toona sokuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti tingoita sokuti pane zvaitika. Asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nokuti kwose kwatinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakaputikana vose mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kuBotswana nedzimwewo nyika dziri muno muSADC dziri kuratidza kuti dziri kutora dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru weMedia Center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyangwe nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira mataburombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Otieno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there are still those who are not connected. Adaptation is a fascinating thing. I mean, the African story is the African story.
Hazvipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vave padande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Amai Sandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, but not idzike midzi chaiko, kuna na Binga chaiko, kuna mamwe community radio station edu, kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa. Tukudao kuti vazivewo vashandisewo, but now dzinenge data chinhu chinodhura. Takatarisawo ma smartphone chinhu chinodhura.
Mutori wenhau apindawo mumusangano uyu Piriti Chavango atiwo mishini yechizvino-zvino inoshandiswa pamadande mutande iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore, zvinhu zvainditorera pamwe awa ndichiita. Ndakukwanisa kungozviita nemaminitsi mashoma-shoma nenyaya yekuti ndakuziva ma-technologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenauer Stiftung rinoti kutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJennifer Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development, kana kuti USAID, ndiye rimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega-rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gladys Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandwa vapedza kunyoresa, hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana, hapatorina. Kureva kuti ivo ndavari havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo. Ivhi ndichirarama neurema hatiri, bati pari zvino havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona. Ndochokwadi chiripo ichocho, nokuti taipangwadidero tiri isu tatanga kupiwa first preference, asi hatina kutonyorwa kwacho, hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwadhi 20 kwaChivi vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu. Zviri kudiwa takazvinzwa, but kwatiri zvinotiremera. Zviminda zvitatu zvedhigauti boiti apa tine hurema hwakasiyana-siyana, saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa, ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa, vakatoita makomba avo. Saka pari kupuhwa vamwe mbeu, towanawo mbeu vachitodyara. Pana ari kusara kufukudzwa nehurumende, leaving no one and no place behind.
Asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano redisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiyiwa.
kuita. Zvazvino tofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe. Tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawanira anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regai uye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano weZimbabwe International Disability Amalgamation Trust ZIDAET uye vari Mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano yekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba uye kure womuti uya kune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa, kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire ichokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovider maservices iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuitwa uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita werengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana kuti chatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani, semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana-siyana zvose zvebudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva. Zvese zvingada kuitwa kugadzira maplani edzimba, hatinei nekuti uri kupi, wherever kwaungava uri tinosvika.
Ko, pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata?
Pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona, zvose zvamira, midhuri yamira, mabhucha amira, mafish ponda amira, jira uravora amira, zvinhu zvavo zviri kufamba. Iko zvino tiri kugadzira kuti tikwanise kuvasimudzira main house yatoda kuvasimudzira futi pakati pemusha wavo iwoyo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchishanda navamunangatire?
Kubva January ndopandakatanga kushanda navo kusvika pari zvino tiri kungoshanda mune zvakanaka uye tiri kuramba tichiindirira mberi. Vakatomboisawo vamwe vanhu vaida kumbovaitira zvinhu kumasure pati pakanga pazova nemashotikati aiitwa. Isu takazoinda ipapo tikatanga kumutsiridza zvinhu, nazvino tiri kungomutsiridza zvinhu, zvinhu zviri kungofambira mberi.
Tinozwa kuti imi muri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire. Magara muine ruzivo rwekurima here nechakare?
Ininiwo ndiri murimi pache zvanguwo ndakazvimiririra tichibva kuside reconstruction, ndagarawo ndiri murimi. Saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming neinei, tine tichitoadvisana kuti murungu apa mamadii kuti mudai, apa mamadii kuti mudai, nekuti iniwo pache zvanguwo ndiri mufarming.
Mashoko apa hamungasiri vateereri pane nonguva.
Mashoko angu ekupedzisira ndoda kusiyira kuvateereri ndeyekuti misha ngaivakwe. Ungava une manishoni kupi, kungava kunze kwenyika kana kupi kwaungava une musha, asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wako iwoyo, musha wakavakwa.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi?
Vanokwanisa kundibata pafone nhamba dzinoti +263 782 424147 +263 782 424147 ndo fone nhamba dzandinowanikwa idzodzo.
Vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaalidi Chipanda vari parunare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoima inyanyiswa, chinoi magetsi aene ari kunyanya shupa. Ika chinoika digika taona kana yashiwa magetsi aene ari kunyanya zvowandira one side maipa kusheya. Vakuru kuzizi chinoi havasi kunatsogona kusheya magetsi zvakanaka. Posi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura kuma water works. Hongu magetsi hafani kushayika ikoko. But kune mamwe malocation akafana nemalocation anowanika kunana Burundish neGhana neChirima. Malocation ekuti akango anofanira kupuwa magetsi zvakafanana nemalocation ari kupa magetsi kakaita sekurengi nekunana Chitambo. Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda sindete. Management board raises management yairenenga igadziriswe.
PaStudio 7 tibatsireiwo munyika muno, nyika yeZimbabwe, kuti mamajor city vachikuita basa ravo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender, repeat offender kana kuti the habitual criminal, ngaabviswe musociety ambogarawo. Izvozvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa, unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waamangara ushaya kuti zvaperera papi. Ukaende kwamajor city munhu anoita kana kuti makesisi anosvika 2030 echingodzoka maanaye mondi mbavha. Vari kuti tidiko munyika muno hamusinawo here mutemo?
Maswera sei vateereri veStudio 7. Kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuru, kanzuru ndo yakazviita kupunzira vanhu dzimba, ministry of housing isingazivi. Chokwadi chokwadi, kuvhotera sisi vanhu vachachema. Tinokutaurirai dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo. Hamufi makatonga, tokuudzai chokwadi.
Regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica. Chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo, because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa, izvozvo vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection. Ndinoona sekuti America haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho. Regai ndidaro muchidimbu. Ndine urombo nezviri kuitika paMozambique. Ngavarambe vakashingirira zvichanaka.
Ndinoda kutaurawo zvangu nenyesadhak iri kunzi kuda kuzoita musangano wemaelections muno uchichewa nenamunangagwa. Ndoiyoyo yotonga nyaya yacho. Nyaya yacho inobuda zvakanaka here? Nangagwa ndiye munhu akaba maelections emuzimbabwe, anitoone two times achibira maelections. Ndonzi ndoyo yocheya musangano wesadhak nekubiwa kwemaelections.
Aiwa, tinotenda izo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe chirongwa cheLife Talk parichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle emsakazweni we Studio 7 namhlanje kungolwesithathu mhla ka 13 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
bonongata masola kungaba lendlela ehlambi yokubana kufakwa ama solar plants indawo eziningi kufakwe sibili ama solar anamakhulu yiwa sengancedisa ukubana leli indaba leyamagesi ibe nganeno.
Inkampani yezesa ithi amagetsi aseza silela kakhulu elizweni ngenxa yemichina engasebenzi kuhle esitichini sewanke.
A peaceful transfer of power is a very, very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe ukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kaningi ningi uyabe engafuni.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uhlangana lozangena kulesi sikhundla osanda kunqoba kukhetho umnumzana Donald Trump. Vethukile abachayela izimota ezinkulu abangena kwele Mozambique lapho abamabandla aphikisayo abatshengisela khona emigwaqweni besola impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani ephehla amandla kagetsi ezesa ithi amagetsi aseza silela kakhulu elizweni ngenxa yemichina engasebenzi kuhle esitichini sewanke. Embikweni ewethulela muhla inkampani le ithe uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitichi seCariba asiphehli amagetsi aneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Uhulumende uthi uleminye imizamo ayenzayo lapho amankampani athile azancedisa ukwengezelela amandla amagetsi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi ocubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Kana kulo bunzima sibili ngowamagesi singananzelela indawo eziningi. Abantu bavuka khonapho ngama 4 kusiya ku 5 ekuseni amagesi ezehambile. Abantu bazibayelala kuyenge ngama 11 ngama 12 kusiya ngezindawo. Kwezindawo yaqeda ama insuku ezimbili kwezindawo isuku lonke engabonakali. Abantu sokufanele badinga igas sokushuta abantu bebhadala imali eziningi kade zingekho emandleni abo bana singene ku budget. So yilo hlupho olukhona lo lokuthi umumo omubi uzananzelela ukuthi abantu balama fridge asasebenzi ngoba ungazuzama ukuthenga isitofu fire khona phana. Into ziyawonakala so kuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka abantu abasakwazi bezibenzini ukubana baqalise ngabagcina ngoba sibili njengezakhamizi ziyakhala ukuthi sifelani elizweni lakule Zimbabwe nxa umumo usonje. Abantu bebekhanya lingayo into leziba ngcono kodwa hayi ikhuba liyatshona nsuku zonke amagezi vele nje asengamagezi ngebiso. Ngoba eqinisweni ayabuya ebusuku nxa ebuyile abantu sebelele. So eqinisweni amagezi asisakwazi ukuwabona. So kuyahlupha kakhulu khonoko nabantwana labazama ukuthi bayenze izifundo nge-Wi-Fi akusavumi ngoba into kuyabe icishile.
Kodwa sesikhangela yona imizamo kahulumende singathi yasebenza yini njalo kahle kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho.
Okungancedisa elizweni leZimbabwe kathesi ngomume esiyibona kulendlela ezimbili. Okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe
abanye abantu babuyela bezozama ukuthi baletha amagesi bagayi banika abantu. Kodwa mfuna ukutsho futhi ukuthi khona abanqalo okusenzakala kungabi ngomumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawo makhampani. Kule ndaba le sikhona ngathi semhlabeni wonke ukuthi kube la masola. Sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlambuleyo yokuba nakufakwa ama-solar plants indawo eziningi, ufakwe sibili amasola anamakhulu. Yiwa sengancedisa ukuba na leli indaba leyamagesi ibe nganeno. Ngoba ngalesi sikhathi kade sikunzima imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa kuphuthi lutho. Kodwa kuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho. Satshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi sokulunga imithina leni silungiswa kule nto esezithengwa akuphuthi lutho. So ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi okwesibili. Kube le ndaba nalesi ikhangelwa ngabantu umhlaba wonke ukuthi kade sizama ukuba la masolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga. Ngoba le mtshina yakhona leyana yiyo abantu bathi le ntengo ephezulu kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1 sokuyasinceda boze iminyaka eminingi singelahlupho. So sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe kade sithi siphathisele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden sikhuluma nje uphakathi kokuhlangana lonqobe kukhetho olusanda kwenziwa umnumzana Donald Trump esigodlweni sikamongameli eWashington DC bekhulumisana ngemininingwane yokuthi uBiden uzajiyela njani uTrump umbuso ngozibandlela. UBiden unxuse uTrump kulomhlangano elandela umkhuba owenzakala eMelika sikhathi sonke lapho umongameli esededela oyabe enqobile kukhetho. Kodwa uTrump kazange akwenze lokho ekunqotsheni kwakhe nguBiden ngomnyaka ka-2017 ekhala ngokuthi uqilibezelwe kukhetho. Onqintisane laye emele ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki ephelileyo. Unkosikazi Kamala Harris yena uvumile ukuthi unqotshiwe. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ngokunxusa uTrump ukuthi bazekhulumisana ngokutshiyelana intambo zombuso. UBiden uzama ukutshengisa uTrump ukuthi kufanele ukuthi umuntu avume nxa enqotshiwe. Umhlangano kaTrump loBiden uza ngesikhathi uTrump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe phambilini kokuqala umsebenzi mhlaka-20 ngozibandlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe zeMelika. Umnumzana Tim Moringai ohlala esabelweni se-Ohio khonapha eMelika.
Into lezi zembusazo kumele ziphathwe kuhle ngoba siyakwazi ukuthi ngaphansi kwamazwe amaningi i-peaceful transfer of power is a very very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe kukhetho ukuthi accepte ukuthi udliwe free and fair kanengi nengi uyabe engafuni. So mbona mina laphana umnumzana Trump dliwa ngumnumzana Biden kuye kwakungazake kuyenzakale ngoba siyakwazi ukuthi yena uvela kuye i-department lamabhizimusi. So abantu besi-businessmen vele ukudliwa abakuthandi. So yena waletha i-behavior yena leyo kuqala laphana. But nge-politics siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukunqoba nokunqotshwa. So lokho okuyenzakaleyo kathesi ngumnumzana Biden is showing the country ukuthi hayi abantu kumele bayehlise umoya. Ngoba siyakwazi ukuthi i-temperature bese sikhwelile lapha eAmerica bese kuthethiswana okubi and abantu sebekhombana in different instances and situations and inkulumo ingasamanga kahle. So hayi siyabonga kuNkulunkulu ukuthi everything went well. Ukhetho lwahamba peacefully, akula muntu wadutshulwayo, akulaza uprising eyenzakalayo. Umnumzana Trump wanqoba convincingly, so khonoko kungathiwa kwanceda. Ngantwa uketo lolo bulisi tuze, ama voti, ngantwa very close. Angbono tizi nito beziza kubangu uselapa.
Ubona ebusa njani uTrump kathesi nxa siqathanisa lendlela abusengiyo ekungeneni kwakhe embusweni okwakuqala ngo-2017?
Lapha engubonayo akuthembisileyo, siyabona ukuthi he has already put people who are loyal kuye, not kuma institutions lama policies awa Melika. So sizabona ukuthi ama promises awayenzayo during election amaningi kanje ngokudeport abantu abangela ngihlala kahle lokutshintsha izinto eziningi lokufaka umnumzana Elon Musk esikwazi ukuthi ngowe South Africa ukuthi atshintshe the consumption of government lo Vivek Ramaswamy abantu abayekade bemsupporta through thick and thin. Even being among minorities, kungathiwa sizabona ukuthi bazathatha thuba liphi besebengenile ngoba kathesi siyakwazi ukuthi kule nkulumo eziningi that is negative, but siyakhangela sibona i-stock market kungathiwa isikhwelile 42%, abanye batsho njalo, abanye ama 401k sekhwelile by 10,000. So yona leyo nto ekuthi abantu babegcwele izikhwama le mali kuyenza ukuthi abantu bengananzelele izinto eziningi in terms of policy. Ma abantu sebekhangela ama-policies ababayo is ukuthi babengela mali esikhwameni and things will be very expensive. Kathesi sibona amafutha emota achiphile and everything else economic wise ngantwa sesidabuka sesiya phezulu. So it's going to be a mixed bag, but umele sibone ukuthi umnumzana Trump in the second term uyabeme kanjani.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Sixoxela ese-Ohio khonapha kwele Melika. Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuba zidinge indlela eziphakemeyo zokuthola imali ezinjengokusebenzisa ubuciko obukhaliphileyo bokuthapha izindaba, i-artificial intelligence ngesiNgisi. Le nkuthazo iphume namuhla emhlanganweni omkhulu owe-6th Annual Journalism and Media Summit oqhutyelwa eHarare. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezikhulume emhlanganweni lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Center for Media and Information Literacy njalo osekelwe yiConrad Adenauer Stiftung yalezinye zithe ubulembu be-intanethi kanye lenkundla zokuxhumana kwenza kube nzima ukuba intatheli izindaba zisebenze njengakudala lapho ezazisenelisa ukuloba izindaba ezazibalwa kakhulu nguZulu okwakubangela ukuthi kuthengwe amaphephandaba kulalelwe lemisakazo. Lokhu kwakubangela ukuba amankampani ezindaba athole imali eningi beholiswa ngemfanelo. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Lennox Mhlanga ongumgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media and Information Literacy uthe kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zidinge indlela zokuphanda imali zisebenzisa ikakhulu ubulembu be-internet.
Ukuthi wawubala nje ukuthi xa ngithengise ama-newspaper angu-1,000 ngizathola imali engaka. Okwakhathesi sesishifte saya ku-social media. Sokumele sidinge indlela zokudinga imali kuma-platforms nayo i-social media, kungaba ngu-WhatsApp, kungaba ngama-website, kungaba ngo-TikTok laba abatsha laba asebevamile kathesi. Even kuFacebook kulomfowethu lapho upilot wakho uwasitshela ngendlela abadinga ngayo imali.
Umnumzana Lesiphiri osebenzela inkampani ye-Center for Information Communication Technology site obesemhlanganweni lo uyakusekela lokhu.
Thina njengenhlanganiso yesayithi sizama-ke iy'ndlela ezehlukeneyo ukuthi sidinge imali ikakhulu nxa sikhangeleke online. sisebenzisa YouTube kakhulu siyafaka ama programs inhlelo ezijene ngaphansi kwehlelo lethu iAsakhe Online inhlelo lezikhangela iservice delivery zikhangela ama current affairs zikhangela agriculture so there's not is a kakhulu ukuthi singabukelwa ngabantu abaningi siyathola ke imadlana
omunye obesemhlanganeni lo osebenzela inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba ngumnomzana Loft Dube othi kumele intatheli izindaba zifundele ukusebenzisa imitshina ye-artificial intelligence ukuze amankampani azo athuthuke. Ofundela umsebenzi wokuba intatheli izindaba umuzi wethu Ncube uthi ufunde okuningi emhlanganweni lo.
Namhla sifunda ngokuthi indaba zokuthathela indaba sizisebenzisa kanjani ikakhulu thina singabantu abaku-media and journalism. Ngifunde kakhulu ukuthi ukuhlangana labantu lapha esigodlweni seHarare kuncede kakhulu ukuthi kakhulu nxa sesiyaphambili njengabantu abafundayo ijournalism sibe ngabantu abakhuluma amazwi amqoka sikhulume wona amazwi azancedisa abantu ikakhulu ingqubela phambili yabantu abakuma communities local communities.
Abaphatheke emhlanganweni walonyaka ngabantu abagoqela abafundisa emakolishini ezindaba abafundela ukuba zintatheli izindaba abakanhlanganiso ezizimeleyo labanye abavela kwele Kenya, Malawi, Nigeria, le South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-AP babika ukuba izulu lesikhukhula selidale umonakalo omkhulu eBono State kwele Nigeria lapho okulabantu abangasenelisi ukuthola ukudla. Ele Ukraine lithi ele Russia lihlasele eKyiv lisebenzisa indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones. Amamisayas leminye imihlobo yamabhomba etshiyeneyo. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla besuka eZimbabwe lakwele South Africa besiya kwele Mozambique. Bathi sebengena nzima elizweni leli ngenxa yabaphikisayo abatshengiselayo emigwaqweni kulelo lizwe besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Abatshayeli abakhulumele Studio 7 abalezimota ezithwala okwenjiwayo okugoqela ilithium, uranium lokunye bathi bethuselwa ngabaphikisayo abathi bazatshisa izimota zabo futhi bebalimaze bengaqhubeka bengena eMozambique besiya olwandle okutholwa impahla ehanjiswa kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla seZimbabwe esikwele Mozambique esicele ukungavethwa ngegama sithe kulobunzima obukhulu kubatshayeli abathwala impahla besuka kwamanye amazwe ngenxa yokutshengisela kwabaphikisayo lava. Sithi njalo zingena kancane kancane izimota elizweni leli ezithwala impahla enengi. Okubandla elibusayo eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane uthi waqilibezelwa ngumnumzana Daniel Echapo weFlerimo yena osengumongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umtshayeli umnumzana Nicholas Gonzo osebenzela kwele South Africa.
Kune strike salabantu bayenza iprotest yama-election labantu ashaywa ne-rigging.
Ye, pho kuyangeneka yini eMozambique? Likubamba njani kolokho?
Before kwaba ne-strike yastopa. Manje yaqala izolo usuku lapho bathi kunabantu bavala indlela bathathela ama-truck driver isikhiya bavala indlela nama-truck. Khona manje ama-truck amile bafuna angena eMozambique.
Pho liza kwenzani?
Ngathi abantu balinda i-situation maybe ingasetla bakuqhubeke nemsebenzi. ara jenga manje akuhambe izidolo ngabo 8 plus minus ngaba namatraka afika ku 100.
Yes, singathi ngabathwalana o truck driver laba.
Mina rawahambiswa khona lapha from South East, balayisha i-crop nemandanizi le vathini lithiyam.
Abanikazi mama company balitshela ukuthi lenzeni nxa selichapha umngcele khona.
Abanye bathi silinde situation, abanye bathi layitani liyobamba iline maku right bentikhona okuchubeka bona. Abanye bayachitha i-direction baphinda bathi amatrak awasalayithi amalodi ayemaphuto bazolayitha amalodi azohamba ebhedeni ne-Richtersburg.
Ye lina lapho elichapha khona kuthiwa ungaphi lapho ojala ukuchapha khona ba?
Mina ngihamba iroute Mozambique mangiye maphuto from Rustenburg.
Ehe, eZimbabwe khona kume njani? Sizokuthiwa ngani kunjalo emtare khona ngale? Balitshelana abanye truck driver xa likhuluma la.
Indawo ngiyazi kakhulu nesituation yeLibombo. ELibombo kuyabheda kuhambeki very khona manje. Amanye ama-border post akuyazi. Mara into ngitshela abantu bafuna ukuya eMozambique via Libombo N4 khona manje bafanele balinde lesituation.
Umnumzana Nicholas Gonzo ngomtshayeli weZimbabwe osebenzela kwele South Africa. Othola impahla ezingena kwele Mozambique. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Uhulumende wesabelo seGauteng kwele South Africa usethule imithetho okwesatshelwa ukuthi iza kwenqabela abokuza ukuqhuba amabhizimusi okuziphilisa awukuthengisa ukudla emalokishini okuyindlela yokuphila kwabeZimbabwe abanengi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ngokutsho kwemithetho emitsha elawula ukusebenza kwezitolo ezisathuthukayo ezithengisa ukudla ezidume ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa, bonke abanini bezitolo lezi kulesi sabelo kuzafuze babhalele ukuthola amacenca amatsha okusebenza kusukela kuqaleni kwenyanga ezayo. Ukuze umuntu athole leli cenca, kuzafuze indawo athengisela kuyo ihlolwe ngabezempilakahle ukuthi ifanele yini ukuthengisela ukudla. Uma thengisa kuzafuze achaze njalo ukuthi ukudla akuthengisayo lapha uza kuthenga kuphi. Phezu kwalokho, izitolo zabokuza kuzafuze ziqatshe abathile abayizalwane zakwele South Africa njengesinye semigoqo yokuthola imvumo. Umkhokheli kahulumende weGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi uthi zonke izitolo ezisesabelweni sakhe zizasebenza phansi kwalo umthetho.
If you are not registered, you can't operate now. So we are setting out the registration process.
Nxa ungabhaliswanga waphiwa imvumo yokuthengisa ungaqali ukutholakala usuvule isitolo uthengisa ungela mvumo, amakhansili amadolobho wonke esabelweni azaqiniseka ukuthi lumthetho uyalandelwa.
From the 1st of December, we believe that there is a common approach across the province.
Kodwa ke umkhokhelo webandla le Action SA uMnumzana Herman Mashaba uthi phansi ngentonga esithi bangalingi baphe abokuza imvumo yokuthengisa emalokishini.
We've reached a stage where we says
wonke umnotho wemalokishini kufanele ube sezandleni zezalwane zakwele South Africa. Nxa ungumuntu wokuza uzitshela ukuthi uyakwazi ukuqhuba ibhizimusi loba ulephepha loba ulalo, phuma uphele elokishini uyeqhuba lelo bhizimusi elizweni lakho.
Nelinyathelo lisekelwa isakhamuzi selokishini leSoweto uMnumzana Titus Motang.
Kulaba bathi awavalwe abantu bahambe, nami ngiyavumelana nabo. Ngivumelana nabo kuukuthi awavalwe. I-government yethu esivotele esingaphansi kwayo ayisinikeze imali ukuthi sikhone ukuvula leyiphaza shop futhi kube ne-business abantu bakhona ukuphila, so as i-crime ikhona ukuyehla.
Esinye isizalwane sakwele South Africa unkosikazi Nolufefe Gwanya ongomunye wamapholisa esigaba eSoweto uthi sebesesaba ukuthenga ezitolo zabokuza.
Izinto ezininzi zibolile zabo abathengisela abantwana bethu, abantwana bethu bayaphela eSoweto and i-government yethu ayinandaba nathi. And manje kunento eviziweyo ukuthi funeka kube ne-code ebhekwayo. Abanye abantu abanaso isikhathi sokubheka la code, bayathenga bajahile bayahamba. So then awubhekanga la code ukuthi ufuneka uyibhekiwe. And then ithi one leyo nto le ufike phambili uyayidla le nto lena uyafa or uphekela abantwana bakho bayaphela endlini bayafa bonke and then ifamily yakho iphelile.
Lokhu kuzabangela ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi abokuza laba baqhube amabhizimusi emalokishini njengoba eqhutshelwa ezindlini zalaba bantu asebesithi abahambe. Yibo njalo laba bantu okhangelela ukuthi bathenge nxa sekuvuliwe. Isikhulume senhlanganiswe African Diaspora Forum kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lobanje besamukela ngezandla zombili inyathelo lokuvikela ukufa kwabantu abathenga ukudla kulezi zitolo. Kunenge abakwesabelayo ekuqhutshweni kohlelo lokubhalisa kabutsha.
Nakhona nje kunemithetho ama-regulation lawo azo implementwa. Asikufisi kube indlela yokususa abantu bokuza kumabhizinisi labade sebewavulile. Uma kuyiregulation akwenziwe ngenxa yokuthi yiregulation ezonceda umphakathi ukuthi udle into ezihloliweyo, kungabi lengozi lezi sisitholayo ngoba lokho akulunganga emphakathini.
Iningi labaqhuba amabhizimusi ezitolo lezi ezincane ezithengisa ukudla yizizalwane zase-Ethiopia, Somalia le-Pakistan. Kodwa ke bakhona beZimbabwe labo abalalezi zitolo ikakhulu ezithengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini afana leThembisa, Alexandra lakwezinye indawo eSoweto. Kusukela izolo amapholisa aqalile ukungena ezitolo lezi ezithengisa ukudla kuhlolwa ukuthi abanini bazo balamaphepha yini okuba kwele South Africa. Balayo yini imvumo yokuthengisa ukudla kanye lokuthi bakuthenge ngapi ukudla abakuthengisayo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ayifisi ka president iyabonakala. Ayi but ifisi ka mnanga kuyala. Iface ubuso nje kuphela akumfanele lo muntu lo. Ayi lo kutwa president ukuthi umnanga kwa ayi face yakhe yala. Akushwabene mani ayi ayi ayi. Bathi plastic echikeyo. Where are the face of the president? Ayi ifisi yomuntu ovotelwa ngabantu yayibona. Akula umuntu ovotela iface nje so. Akula umuntu ovotela umnanga. Akuso ka umnanga kwasekumphika ke manje ukuthi ayi aso president wabantu. Uyenzile ukhethe eBotswana udliwe umasisi kabulalanga muntu lapho kwadlula khona umnanga kwa eMozambique la manje kuyalwiwa nguye futhi wakwenzayo konke lokho wa-announce ama results abe Mozambique be akula president onje kodwa yena uzophuma kanti uzayanga uzagcina ngayo ngoba hayi sekuphika ke manje umuntu kwakhona president ongacaciyo kokuba ngumuntu nje hayi hayi.
Studio 7, siyabonga ukuhlala njalo lisiphakela ukudla okuvuthwe. Bengithi ndlulise okunye lapha maqondalo omnanga kwaZANU PF yonke jikelele. Lethemba babonile ngomsebenzi owenziwe America naseBotswana. Lethemba ukuthi umnanga kufundile ukuthi makuvota kwenziwa njani. Enxa ukuthi into yaziyo kulwa ngesikhathi samavoti. Ukulwa labantu engilethemba ukuthi kathesi uma edliwe uza surrender kahle 100% inxa ukuthi sebonile ukuthi ipolitiki into enjani ngoba bengayazi besadinga ukuthi afundise ngoba nitshela ukulwa nabantu ethusela abantu ngamasotsha cha abantu ebulala abantu enyamalisa abantu kuyinto ojwayeleyo leyo engilethemba ukuthi ubonile ukhethe lobutswana ukuthi kube yi-free and fair nase-America njalo kwaba yi-free and fair. Uyabona idoti oyenzileyo eMozambique abantu manje bafile kungenxa yakhe othethe abantu beZimbabwe nowavotisa le namhlanje abantu beMozambique bayafa ngenxa yakhe umnankakho ngenxa yokuthi lojwayele udlame lolizwe eZimbabwe.
Sibone Studio 7 silibone nabantu bonke abalalelayo one okokuqala asibonge nje into eyenziwe iBotswana. I-America vele ngihlala yenza kula problem ye-America vele kutshintshana ama-apartheid 2 i-democracy republic ngama-duties bayanikana lokhana asinandaba nakho ngoba vele ama-Americans azisebenzela ngendlela yabo. OkweBotswana it's not about changing i-liberator, no, it's about i-policy njengoba uGideon eyibeka upresident weBotswana. It's about creating indlela ufanele kusetshenzwe ngayo ngoba if you overstay uyalibala ukuthi njengoba senhleli kakhulu uthi konke kulungile kanti into sezijekile. Nangakithi nje khona kanye komnanagwa i-problem yokuthi sebe-overstayile vele bona abangale eZimbabwe bale problem yokuthi they just fight i-opposition.
Sibonge abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum. lapho esixoxa khona ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukumema izizalwane zakwe leZimbabwe esihlala emazweni achiyeneyo ukuthi zibuye ekhaya zizevula amabhizimusi. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo nguntungamilinkomo kololo kwana kwamatukanduna.